Vamia chikokoto vakabatwa kana kuvaudza mhosva yavakanga vachivapomera. Asi vakazoti vasvika kuHarare Central Police Station, vanzi mune mhosva nhatu dzatikupomerai. Mhosva yekutanga ndeyekuti makanga muri pavanhu vakakonzera damage pademonstration yakaitwa musi waAugust yaitwa kuti mari zvavo dzaanonoka kubuditswa. Yechipiri yainzi imhosva yecriminal nuisance. Vachinziwo vakaposta paFacebook account yavo mashoko aiita kuti veruzhinji vamudze hasha kana kuti vade kuita bopoto. Mashoko acho aiita zvokuti aitaurwa pamusoro pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi picha rava Mnangagwa ranga risina kumenshoniwa pamaposta acho iwawo. Mhosva yechitatu yanga iri yekunzi vainzi vakarova vaEnergy Mtodi muna August 2017 vari pamwe chete navaJP Japan. Saka ndipo mhosva nhatu dzavakanga vachipomerwa pandakaita kunovabatsira kuHarare Central Police Law and Border Section nezuro. Nhasi pavanga vakuendeswa kucourt, mhosva yepublic violence yanga isisipo, mhosva yecriminal nuisance yanga isisipo. Vangozoita mapepa emhosva yeassault yavari kunzi vakarova vaEnergy Mtodi mugore ra-2017 muna August.
Saka nyaya dzese dziri nhatu pari zvino dzinoita sedzanyararwadzo.
Chatisingazivi ndechekuti yecriminal nuisance neyepublic violence vachada kuzodii nazvo.
Ivo vari kunzi vakanga vambotaura mashoko okutiko paindaneti?
Paindaneti mashoko avanga vachinzi vakataura vainzi vaiti pane umwe murume akarova mai vake, uye zvinofungidzirwa kuti akauraya mukomana aivafudzira mombe, uye zita rake rinotaurwa zvikuru pakuurawa kwakaitwa vanhu kumatibereland mumakore kuma1980. Murume uyoyo ari kutsvaga rutsigiro rwenyika rudzo. Ndo mashoko avari kunzi vanga vakataura paindaneti iwavo.